Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera chikunguru 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa anozivisa nezvekuwanikwa kwenhengo yezano PF yekuchimanimani vaNicholas Madzianike avainzi vakapambwa nenhengo dzebato reCCC. Mapurisa muBulawayo anonzi arambidza nhengo dzebato reZapu kufora mumigwagwa yemuguta iri dzichirangarira vaJoshua Nkomo nezvikonzero zvekuti dzanga dzakapfeka nhumbi dzeruvara rweyero. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vazivisa kuti nhengo yebato rinopikisa reMDCT vaJaus Mutsekwa avakashaya svondo rino vachavigwa nehurumende. Indwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa eZimbabwe Republic Police azivisa nhasi kuti nhengo yebato reZanu PF uye varisa chigaro vechidiki mudunhu rebumba kuchimanimani vaNicholas Madzianike avo vanga vasingazivikanwe kuti varipi wawanikwa uye vari kubvunzurudzwa nezvekutsakatika kwavo. Mapurisa akasunga nhengo nhatu dzebato reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC dzinoti vachengeta naye musudu, vahakata musudu pamwe navaAaron Chizemo vachifungidzirwa kuti vane chekuita nekutsakatika kwavaMadzianike. Tabata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Ichokwadi kuti Nicholas Madzianike wawanikwa nhasi mangwanani kuManicaland. Tichitaura kudai mapurisa vachiri kufereseta kuti zvakafamba sei, chii chakaitika. Tichapa mashoko akazara nepamusoro pekuwanikwa kwavo kufamba kwenguva. Sekutaura kwatakamboita pakutanga tichiti isusu tiri kuongorora nyaya yekuti yakambafamba sei, tichazopa mashoko akazara. Ndozvatichaita ipapa, tapedza kutaura navo tinzwe kuti zvakafamba sei.
Ko, varume vanonzi vanga vakambochengetedzwa nemapurisa vachibatsira kuferefetwa vati varegerwa here sezvo vaMadzianike vawanikwa?
Tichataura zvese mangwana patee takuziva kuti zvakafamba sei. Kuona kuti pane zviri kutaurwa izvi tingati zvakaitika chaizvo ndezvipi, ndosatiri kuti isusu tichapa mashoko akazara muchinguvana chinotevera.
Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vari parunare neStudio 7. Tabatawo mutauriri webato reCitizens Coalition for Change mudunhu reManicaland vaDeputy Panganai avanoti kunyange hazvo vaMadzianike vawanikwa nhengo dzavo dzichiri mumaoko emapurisa.
Zvinofadza kuti tizivise momo yeZimbabwe kuti nhengo yebato reZanu PF yanga ichipomerwa kuti yakanyangarikwa nenhengo dzedu dzeCitizens Coalition for Change dzekuChimanimani East. Yawanikwa, kwete kuti yawanikwa kuburikidzwa nekutsvagwa kwaiitwa, asi yadzoka kwayanga yakaenda. Tinozwa kuti anga akaenda kuMozambique kwaakafamba netsoka. Munoziva kune vari muno muZimbabwe vanozviziva kuti Chimanimani kwakaita kubhodha neMozambique, kuri kunyanya-nyanya kwavanogara ivo. Saka akafamba netsoka kuenda kuMozambique kunoita zvaakanga achipambira ikoko, ndokubva adzoka nhasi. Saka kwatiri haana kuwanikwa munhu adzoka kwaanga akaenda.
Nhengo dzenyu dzanga dziri mumaoko emapurisa dzaburitswa here muusungwa, tichiona kuti mapurisa atozivisa kuti vaMadzianike vadzoka?
Mapurisa havana kunge vakasungira nhengo dzedu kutsvaga vaMadzianike sekutaura kwatinoita. Mapurisa vari muno munyika medu vanosunga vanhu kuti vaferefete mhosva. Havaferefete mhosva, vosunga munhu. Saka nanhasi vatiri muusungwa. Chinhu chinotirwadza sekutaura kwatakamboita nedhuro kwatakaenda kumhepo kuti dai vamadhianike vawanikwa kuitira kuti vanhu vedu vasunungurwe. Asi zviri pachena kuti vanhu vedu vari kungosungwa kuti vambunyikidzwe.
Mutauriri webato reCitizens Coalition for Change mudunhu reManicaland vaDeputy Panganai vari parunhare kwamutare neStudio 7. Taedza kunzwa divi reZANU-PF panyaya iyi, asi mushandi mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vatafadzwa mugwadi vati vanga vasati vanzwa nezvekuwanikwa kwavamadzianike. Zvichakadaro, mapurisa anoti haasiwo akakonzera mhirizhonga inonzi yakaitika nezuro pakusarudzwa kweutungamiri hwevadzidzi vepaUniversity of Zimbabwe, weUniversity of Zimbabwe Student Representative Council. Gwaro kuvatori venhau raburitswa nemapurisa rinoti mapurisa akazongodaidzwa kunodzimura mhirizhonga yaanoti yakakonzerwa nekunonoka kuburitswa kwezvakanga zvabuda musarudzo. Hatina kukwanisa kubata vadzidzi kuti tinzwe zvakatora nzvimbo. Tinotarisira kuti tichaita navo hurukuro mangwana. Mapurisa mubulawayo anonzi arambidza nhengo dzebato rezapu kufora mumigwagwa yemubulawayo achinzi mapurisa apa zvikonzero zvekuti dzanga dzakapfeka nhumbi dzeruvara rweyero. Nhengo dzezapu dzanga dzichida kufora kucherechedza vaimbove mutungamiri webato iri mushakabvu vaJoshua Nkomo avakasheya musi wa1 Chikunguru 1999. Studio 7 yakundikana kubata mapurisa emubulawayo kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vazivisa nhasi kuti mutevedzeri wasachigaro weMDCT uye vakambove mumwe wemakurukota ezvemukati menyika munguva yehurumende yemubatanidzwa vaJaus Mutsekwa avakashaya svondo rino vachavigwa nehurumende. Mumashoko avo vaMnangagwa vati vaMutsekwa munhu akabatsira nyika nenzira dzakasiyana-siyana mune zvematongerwo enyika kunyange hazvo vakanga vari nhengo yaipikisa. Mukuziya nezvedanho ratorwa nehurumende iri, tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya kuti tinzwewo maonero avo.
Mupenyu tinoziva kuti hapana chakaipa kana mhuri chibatsirana kuviga vamwe. Asi maonero angu ndofunga kuti maonero atinoita isusu mapoka anopikisana. Isusu tinoona TCC neMDCT. Saka MDCT yagara yakungoonekwa ine ushamwari neZANU-PF. Mafungira angu ndokuti zviri kuitwa nekuti EMDCT deno yanga iri TCC hazaigona kuitwa. Saka handifunge kuti mwoyo wakanaka uko kungoita kungoitira kuti vamwangogwadziwa kuti hurumende iri kutsigira MDCT. Handifunge kuti vari kuita nekuti vane chido.
Asika tikarangarira vangwenya takaonawo kuti vatsvangirai vakavigwa zvakare nehurumende, pane chashanduka here kana chasiyana?
Hatingati pane chashanduka nokuti vatsvangirai vakanga vari muhurumende, yanga iri hurumende yemubatanidzwa unit GNU. Saka semunhu akanga ari chipande chehurumende hapana chakaipa. Apa inini mafungira ndongoona kuti vari kungoitana kuti MDCT inonzi ibato rinopikisa asi richiwirirana nehurumende. Handifunge kuti vanga zviita kana ari munhu weTCC, harusi rudo.
VaMutsekwa vakanga variwo muhurumende yemubatanidzwa vari rimwe remakurukota ezvemukati menyika, vasiyana papi navatsvangirai?
Musiyano wacho ndokuti iko zvino havasisiri bato rinopikisa MDCT. Vangange vane makurukota muhurumende, asi tinangoti chimiro chavo sebato rinopikisa chakabviswa nekushanda kwavaitwa neZANU-PF. Nokuti kushanda neZANU-PF munin'ina zvakasiyana nekushanda muhurumende. Saka maonero ari kuita vanhu vari kuona sekuti MDCT yakaita kumedzwa neZANU-PF. Saka zvavaita izvi vanga vachandawo vari muhurumende yemubatanidzwa, asi ndo makore mazhinji akadari. Iko zvino kwangu wakungoratidzanawo kushotesana.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya vari parunhare muHarare neStudio 7. Mukuru wesangano rinotambira ropa rinopiwa pachena munyika reNational Blood Service Zimbabwe, Muzvare Lucy Marowa, vanoti vanofara zvikuru nekuramba kuri kuita veruzhinji vachipa ropa. Kudura reropa iro vanoti pari zvino ranga rangosara neropa rine huwandu hunokwana mazuva maviri chete munyika yose. Mutori wedu Nauloida Moyo anotipa nyaya iyi.
Vachitaura neStudio 7 nasi pachitiko chekucherechedza zuva rekugoverwa kweropa kwaitwa nasi muguta reMutare pachikoro cheMutare Boys High, Muzvare Marowa vanoti vanonzwa mufaro nekuwanda kwange kwakaita vana vechikoro vazvipira kupa ropa. Muzvare Marowa vanoti vadzidzi ndivo vane chikamu chikuru pavanhu vanopa ropa munyika nekubhanga reropa.
Nasi tiri kufara tiri paMutare Boys High, isu veNational Blood Service Zimbabwe, patiri kucherechedza zuva rinonzi World Blood Donor Day, ratingadai takapemberera musi wa 14 June. Zvisinei, tine vana vanodarika churu vabva kuzvikoro zvakasiyana siyana vasangana pano vaine donzvo rekupa ropa. Tinotarisira kuti tichawana ropa rinodarika mazana mashanu 500 units nepazuva ranhasi. Asi zvakadaro tinoda kutenda mhuri yeZimbabwe nekuramba vachititsigira. Takatarisa blood bank redu, tingangoti ropa ririmo izvozvo rinokwana mazuva maviri chete, asi pane ratichawana nhasi rinotisumudzira zvakanyanyisa kuti blood bank redu rikwane mazuva anokwanisa kuita matatu nechidimbu. Saka tichiri kushanda zvakanyanya kuti blood bank redu ritisimukei risvike pamazuva mashanu anoita kuti titi taakumbotifemei sebazi rinomiririra kutorwa nekucheneswa.
Muzvare Marowa vanoti vanoshanda pamwe chete nesangano reutano ripasi rose reWorld Health Organization muzvirongwa zvavo zvose uye nemamwe mabandiko ehurumende mukuona kuti mabasa avo afambira mberi. Mukuru anoona zvekubudiswa kwemashoko musangano reNBSZ Vanik Mparutsa vanoti munguva yapfuura vainetseka mukuwana vanopa ropa nekuda kwezvisungo zvairambidza kufamba-famba nekuda kwedenda reCOVID-19 izvo zvaiita kuti vange vaine ropa shoma mubhanga ravo reropa.
Munguva yeCOVID takanga tine dambudziko rekuti mablood donors edu anofamba sei kuye kumacenters. COVID, however, marestrictions are relaxed, so our blood donors are able to come to celebrate with us, this day. Saka tiri kufara zvikuru nekuya kwaita vanhu zora nhasi kuzova nesu kupemberera kunaka kwakaita mablood donors. Ndoa tiri kutondera zvakanyanyisa vari kuita sei vanotibatsira kuunza blood muzvipatara kuti zvinge zviine ropa rakakwana. Nyaya yekuti matsaona emugwagwa, nyaya yekuti vana mai vanoitwa maoperations ipapo tiri kufara nekuti at least blood bank redu nekubuda kwaita vanhu zora nhasi. Zvikuru tichitenda vana vechikoro vakatitenderedza vauya, iye zvine zvitina vakawanda chaizvo vari kutoda kuti vadonate blood zora nhasi.
Vimba Idengu mwanasikana wechikoro uyu apawo ropa nhasi. Vimbai anoti anonzwa kufara nguva dzose paanopa ropa nekuti anenge achiziva kuti ari kubatsira vamwe.
Ndinopa ropa ndodzofara because ndenge ndichibatsira vamwe vanenge vachitambudzika, vanenge vaita accident, vanenge valoza blood mumwiri mavo. So ndivai vaonendo kuchipatara vanoona ropa rekuti vawanisodini vakwanise kuwedzera rimwe ropa mumwiri.
Mumwe apa ropa nhasi paMutare Boys High School ndiJoelin Mandikate. Joelini anokurudzira vamwe vechidiki kuti vasununguke kuita izvi sezvo zvisingarwadzi zvachose uye zvichibatsira vakawanda.
Nofara kuparopa nekuti ndini ndichibatsirawo vamwe vanenge varasikirwa neropa kuburikidza netsaona. Ndinokurudzirawo vechidiki vezera rangu kuti vange vachiparopa uye hazvirwadzi kuparopa. Unonga uchibatsirawo vamwe vanenge vachitambudzika uneku muzvipatara.
Mufundisi weAnglican Church Reverend Abel Waziwei vanowawo mupiwe ropa pachavo vanotiwo kupa ropa kuzvipira kwakanyanya kunototendwa nanyadenga kunyangwe kuchiitwa hako pachena.
Vanotiseka kuti hama blood donor ungabvira kufira bhanzi nekokora. These statements are said nevanhu handiti, but we close our ears and we continue donating. Why? Because we love our neighbors. We love those people which are benefited from our blood. Vamwe vanogona kutaura kuti haiwa haisatanism,
Honga turi ropa rumwe munhu chisirwa mako iwewe. Let them say whatever they want to say. But us as people who love our brothers and sisters, we continue donating blood. But that is the love and that is the command that Jesus is giving to us. Love, sacrifice something for the love of your friend. And vamwe wedu tikada kuzotarisa kuma families kwedu ma community atiri tine vamwe people who have benefited from blood transfusion. Nanditi, that is the love that we are talking about. God has got a reward for us at the end of the day.
Sachigaro committee anopa ropa vapasimonya kureba vakurudzira vechidiki kuramba vachibatsira nekupa ropa vasina zvanotarisira kuwana kubva mukuita uku sezvo zvichibatsira nyika. Pachiitiko chanhasi pange paine vanyarikani vakasiyana siyana kusanganisira mumiriri wenharaunda iyi Mutasa South vaMishek Mugadza, vakuru vechiuto maJerry, vadzidzisi vakuru vezvikoro, vanamukoti nevashandi vemapazi ehurumende yakasiyana siyana. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lwedhamoyo.
Iye zvino tomboenda kuchirongwa chatinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo, icho chamunombopiwa naMavelous Musanganyauye. Asi nhasi ndini ndiri kukupai chirongwa ichi ndiine hurukuro yandaita namuzvare Francisca Mandeya vari kuno naVoot kuCanada.
Ndakabva kuZimbabwe 2014 ndofunga ndopada kuti nditangire nyaya. Ndiri kugara kuCanada, kuterritory inonzi Nunavut, asi Canada kuchando chaiko chaiko, north of the north. Ndakazvarirwa kuweza muna 1970. Ndiri mwanasikana wechitatu mumba medu. Saka zita rangu randakapuwa namai wangu rinonzi Ndaisiwe, asi hapana pamunoriona nekuti rakarambidzwa kunyoreswa. Ranga riri zita rakati rine chirevo kuna mai vangu. Vakanga vatadza kuita mwana mukomana, saka vaishungurudzika nekushungurudzwa kuti vari kutadza kubara mwanakomana achazoenderera mberi nenhaka. Saka ndo zvavakangondudzwa. Sese mwanasikana akazvarwa zvakare munguva yehondo, tichiona mashure aiitwa nemasoja achirova vabereki vangu, mai zvese nababa vachivaendesa kujeri. Ndakangokura ndiri mwana wayo wekuti ndaingobvunza ko izvi zviri kuitikire chii, izvi kuitikire chii, kana kurwadziwa nehasha futi. Saka unotozozviziya wakura, nekuti paunenge uri mudiki pamwe pacho zvimwe zvacho zvinenge zvisina chirevo, unongosinganyatsogona kuzvibatanidza kuti ko zvinhu zviri kuitika so, zviri kuitika sei. Asi ndinoona sekuti kuti ndini ani kunobvira pandakabarwa.
Tinonzwawo zvakare kuti muri Gwenyambira. Mungatiudza kuti zvakatanga sei izvi?
Izvi zvakatanga sekuseka nekuti ndakangotengawo mbira muna 2007 ndofunga. Ndakatenga mbira nhatu, mbira dzira dzimu, nyunga nyunga nenjari. Ndikati ndoda kungodzisa hangu pai mumba nekuti ndosarira mbira, ndosarira choneso, ndosarira mbuya chiweshe. Ndakamboridza mbira, ndakambodzibata ndiri mwana mudiki ndichidziteerera. Ndakakura ndichidzinzwa kumusha kwedu kwandakakura kuedza nana sekuru Chikanya nana ya ndovairidza. Saka ini ndakangotenga ndisi ndiri kuisamba ndingotondera kuti mbira dzine chekuita neni. Asi vana ndobva vadzitora ndobva vatanga kutodziridza zvekuti ndakashama kuti kunongosumudza mbira ungoridza zvaita sei. Kati handakaona vamwe vachiridza. Mwana wangu wekutanga nomalanga ndiye akadaro. Wechipiri zvanele ndobvatora mbira paenda naye kuchikoro, ndobva anotanga kurima, akutogona zvepamberi. Saka paakanga akugona kudai vatati mwana anenge ane tarenda, rekatidi timuendese kune vanoridza kana choniso. Zvikanzi mwana tarenda anaro, chimusiyai aridze, mupote muchienda naye kubhukafe. Saka mwana akaridza but anga asingaimba, aingoridza mbira chete. But ndaingombonotambawo zviya zvokuti handisiziya zvandiri kuita. Vana vairidza chaizvo chaizvo zvavaidzidzwa naticha mudzarazi weconvent. Saka ndomatangira andakangoita. Asi pane chinenge chinodaidza, nekuti mbira ndaidzinzwa musoro wangu, ndoshama kuti chii chiri kurira. Ndainzwa imwe saundi yekuti ndaiti iyi inodiwa nasekuru vangu, but ndasingazivi kuti sekuru vacho ndiani. ndoo zvimwe zvakaitika kuti kwandiri. Saka ndingangoti ndoo ngano yangu yembira kuti zvakatanga sei.
Saka mune nziyo dzamati matsikisa here dzembira kana kuti munongoimba chete?
Ndakatsikisa nevana, haipapo mbira dzacho ndedzekungoti taingoitawo zvaibuda ipapo. Titorino album yatakatsikisa inonzi Kwasunama kana kuti Brewing Storm ine zvimbo 12. Inotowanikawo paSpotify nepaAmazon nekumwe kunotengeswa. Kunana TikTok unogona kutotora ipapo zvimbo zvedu zvichiitawo zviri kuita nevamwe. Tinayo iyoyo. Dzimwe dzacho ndaida kutsikisa ndiri kunoko asi project yakazoperera panzira, yashayirwa mari yekuti tipedzise. Ndaida kutsikisa mbira dzangu, ndaida kutsikisa imwe yesuicide, yandaida kubatsira vanhu vanenge vachida kuzvisungirira nekuti ndoziva inini kuti ndakambosvika ipapo. Yesuicide ine imwe yandaa ndichida kutsikisa futi yandakasanganisa chimutauro chekuno kwandinogara chinonzi Institute Nation, chinonzi Atatafu.
Totarisawo zvamuri kuita mukusimudzira vanga vechidiki kana vamwe vamugere nawo munyaya dzemimhanzi idzodzi. Mune zvamuri kuita here munyaya dzekubatsira vanenge vachida kudzidziswa zvembira?
Ndinofarira kuti kana paina anoda kudzidzira, ndinogona kungotowo zvishoma zvandinoziva ndovadzidzisa. Pari zvino ndingati ndine mwana watete akuridza mbira pamusana pangu. Ndine wandinoti futi mwana wangu Shamwari yemwana watete, iyeye akasirwa akatora mbira akaiita mushonga wake unomurarisa asati arara. Asi munhu aisambotendera nezvembira izvi.
Tinotenda muzvari Francisca Mandeya. Iye zvino tokupai chirongwa Our Lives upenyu hwedu. Nhasi tiine hurukuro navaSolomon Socks Chikovero vanove nhengo yebato reMDCT. VaChikovero vakasungwa muna zvita 2020 vachipomerwa mhosva yavakambosungirwa muna 2002 yekuve nechekuita nekuurayiwa kwavaAlikane Manjengwa. VaChikovero vakapedza mwedzi gumi neminomwe vari muhusungwa vakazobuda musi wa27 Chivabvu gore rino. Ngatinzwei zvakatora nzvimbo.
Zvakaitika ndizvokuti mugore ra2020 musure memamwe maconsultations akanga aitika pakati pangu nehurumende yezimbabwe kubudikidza naambasada wezimbabwe kusouth africa, tichinge tataurirana kuti no zvaunofanira kuita, unofanira kuuya kumusha. Wauya kumusha moonesana nemapurisa, maonesana nyaya yenyu yogadziriswa pasina zvokusungana, nekuti mukuru wedu akataura kuti let bygones be bygones and the Second Republic iwanga une problem ne First Republic. So after some time ndakazouya kumusha. Ndauya kumusha chakaitika ndechekuti ndisati ndaenda kunoonana nemapurisa panga pane tight schedule, ndakangoti sezvo kune extraordinary congress rekutika kumusha, rega ndibva ndaenda ndongonobata midira. But takazotanga kusvika ndonakasvika iri weekend, takatanga kusvika sande yanga iri extraordinary congress, nechiti the following day ndozoenda kunoona mapurisa. Ndakabva ndachisungwa ndiri paextraordinary congress ipapo. Asi ndichisungwa handiva kunge ndakasungirwa ene fresh charge. Vakandisunga vachiti tiri kukusunga newarrant of arrest yenyaya yem2002 yamunozeya ndakambosungirwa. Ndikasungurudzwa zvikuru, ndikatotswa zvikuru kuna Natinamhura nekuna Goromo Nzuku. Ndobva vandisunga ndobva vandiendesa kukoti after a day. Ndasvika kukoti ndopanosvika ndobva ndati varimanded in custody kunovekwa ndakazogara for 17 months green prison kusvika ndazobuda mwedzi wapera paserapo.
Saka tingati here hurukuro yamakaita nemumiriri weZimbabwe kuSouth Africa yakakutengesai?
Ipapo handingazive kuti yakanditengesa kuti haina, nekuti pandakaita hurukuro naambasada vanga vari ambasada. Pandakazopinda munyika vanga vasisira ambasada, vanga vatone vakuzohedha wemwe department. Saka kuti nditi yakanditengesa kana kuti yakasara achiita ambasada wekuSouth Africa anga asingazviziva kuti ivo havana kuzvinzwawo here kuti munhu uyauya wandakaita hurukuro naye kusouth africa azouya munyika asungwa. Izvozvo handizozivi kuti ndingati yakanditengesa, but you never know. But zvinoamirirana tatichiita nemunhu iye tanga tisinganzwanani zvokuti tinga suke pakuti tinga itra na matrips akadero. But mwengoza politics anzi hakuna mapermanent enemies, hakuna mapermanent friends, kuna mapermanent interest. Saka maybe we must underline the word interest here.
Kwa mapurisa haka ziwa sehe kutima angama pinda mnyika, tichona watu makasungwa mchango vakushika.
Iye mkuru, yue law and order. Akata ura ye kuti isusu, atisima profita, atisima fenderi, atirote, uye atisima anga. Saka atinga mbo fenderi kuti wangauri apa nungu wa zagati. Nga saka wana atisima kutambu zikari kuti tukuchaka kwa kawanda tawea straight pa wangu wa uri. Tatato ratizwa utishika hapa kuti munu wa muri uda. Uyo arapa saka kureva kuti zvaidudzira kuti inyaya yakabva mukati medu, inyaya yakabva kuvanhu vandotoziva vane mahandlers andotoziva zvese zvichingodudzira kuti inhau dzezvevatongerwo yenyika, inhau dzavanotiwo pachirungu ring fencing of position, inhau dzekuti vanhu vanenge vachingofila threatened kuti uyu munhu zvauya pachinhu ichi pamwe chinhu chedu zvinogona kuvhiringidzi.
Kumawe muusungwa maichengetwa sei, maibatwa sei?
Tiri mukati mujere, munoziva kuti majere emuno haamike mastandards ekuti kuronzi vasungwa vanogara zviri maererano nekodzero dzevanhu. Pane mutemo weinternational law inonzi Mandela Declaration. Mandela Declaration inoti iyo nyika inoonekwa kuti vanhu vari munyika mayo vakasununguka kana kuti vane kodzero dzavo zvichibudikidza nezvinenge zvichiitika mukati memajere. Kureva kuti mukati memajere is the thermometer, is the barometer inomezha kuti munyika makambira sei. Saka nemadzivere edu maprizeni edu haamiti haasviki pamastandards iwayo. Saka kushungurudzika kwandataka tichiita mujere kwakusiri kwangu ndega, kwanga kuri kwokushungurudzika kwomunhu wese. Asi ivo pachezvavo vanga vachitichengetedza, handingati vanga vakanditageta kuti iwewe because uri munhu akati takukuita zvakati, unlike in 2002 pandakasvika ndichinoiswa musolitarity confinement.
Manga makateerera kuna va Solomon Socks Chikovero vanoenhengo yeNational Executive yebato reMDCT. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu. Munhau dzemitambo, chikwata cheFC Platinum chatora utungamiri hwegungano reCastle Lager Premier Soccer League musi mumwe chete maSebulls eZimbabwe ari mumafaro. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
FC Platinum yave pamusoro petafura yeCastle Lager Premier Soccer League mushure mekurova Chicken in 3-0 nasi Maskati. Zvibodzwa zviviri kubva kuna Walter Msona nechimwe chete kubva kuna Nomo Chinyerere zvapa FC Platinum kukunda mumutambo wakakosha uyu. Chikwata chanomen mapeza ichi chasvetuka Chicken in nemapoints maviri kusvika pamapoints makumana, Chicken in ichiramba iri pamapoints makumi matatu nemasere. Chicken in ndiyo yaitungamira makwikwi aya nemapoints gumi nemasere. FC Platinum ine mapoints gumi nemanomwe mitambo yesvondo rino isati yapinda munhandare. Murairidzi weFC Platinum Nomen Mapeza anoti kwapera makore maviri kusina mitambo vanokwanisa kutora mukombe uyu zvekare.
Munhu wese mupenyanda zvakanaka asati tese tinokwanisa kuzozviwana kupera kwemwaka. Saka tinongotarisira kuti Mwari achatungamirira zviri kugofambira zvakanaka muno mwaka.
Mapeza anoti pari zvino vanofanira kuramba vachitamba zvakasimba kuti vatore mukombe uyu sezvavakaita makore matatu apfuura. Asi Capes United yapedza kungorohwa kwayo nhasi apo yarova Harare City 2-1 yave pachinano chegumi nerimwe chete. Mimwe mitambo yanhasi yapera seizvi: Herentals 1 Black Rhinos 1, ZPC Kariba 0 Yada 1. Zvichakadaro chikwata cheZimbabwe chemutambo werugby chemaSebulls chatarisana nemuchamboni Namibia iyo inogara
tinotenda Kariati tichitendawo kuti apiwa ruremekedzo rwekuve munyori wezvemitambo yenhabvu. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichikusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington, D.C.
Siyahlangana kweza kusihlwa Mthwakazi ngomgqibelo mhlaka 2 kuNtulikazi 2022. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Banabo abantu esifotsheni, banabo abantu abakuma-CIO abasebenza lowo msebenzi, ababevele bethumba abantu ngo-2019 2020.
Usetholakele osakhulayo webandla lezanu PF obekuthiwa uthunjwe ngabe triple C eshimanimane.
Sicalisa cela emapolitini ilungele lokuba sibe lapha. Basibizele emahofisi nabo sayalungiselelwa kanye nokonke lezincwadi. Kodwa ke namhlanje okusimangalisileyo ekuseni lokhu ukuthi ngithi nxa sesiqalisa ukusuka ngale babuya ke basibe simisa.
Amapolisa kobulawayo avimbe umkhosi wokukhumbula umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo obuqoqwe ngabalwa impi yenkululeko bekuviyo lezipra. Umongameli Mnangagwa uthi uhulumende uzahlawula indleko zomngcwabo wesiphathamandla se-MDC umnumzana Giles Mutsekwa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa athi usetholakele umgcini sihlalo wabasakhulayo bezanu PF eBumba emangweni wechimanimani umnumzana Nicholas Mazianike. Yena obekuthiwa uthunjwe ngabasekeli bebandla le-Citizens Coalition for Change. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi utshele iStudio 7 ukuthi basabuzisisa uMadziyanike ukuthi ube ngaphi andubana bazise uZulu ngokugcweleyo kusasa. Abasekeli be-Triple C abathathu ababotshwe phezu kwesehlakalo lesi balokhe bevalelwe. Abezanu PF bathi uMadziyanike uthunjwe ngabe-Triple C mhlaka 19 kunyanga edluleyo bephindisela ukuthunjwa lokubulawa komunye wabo uMoblessing Ali. Kodwa isikhulumeli se-Triple C kobulawayo umnumzana Swithan Chirodza uthi iqiniso yikuthi uMadziyanike ube sendaweni zakhe.
Indaba zokuthumba abantu lezi ihlala yenza yezanu PF. Nxa izanu ifuna ukuthi ilihlasele baqala ngokuligcona belichambele amanga belithi lingabantu ababi, lingabantu abayizigilamkhuba, lingabantu ababulalayo. So khonoko abazama ukuthi bekwenze, bazama ukuthi bengcolise ukwenzela ukuthi nxa sebeyenza inhlala yenza yabo kube sokuthiwa hayi kumele izanu PF kumele vele iphindisele ngoba i-CCC yiphathi yezidanga. Yikho abazama ukuthi bekwenze. Ngesikhiwa sikubiza sithi yi-plausible rational ukuthi nxa sebehlasela bona ngoba banabo abantu esifotsheni, banabo abantu abakuma-CIO abasebenza lowo msebenzi, ababevele bethumba abantu ngo-2019-2020 kathe singani kumile kodwa kukhona ngale sikubonile eChidungwisa. So bazama ukuthi begcone i-Triple C betshela umhlaba ukuthi iphathi le yiphathi yezigani. Nxa abantu bengagxileka bekwanisa ukuthi bebamba abantu bevala abantu amehlo abantu bese bekholwa kulawa manga uzabona udlakela oluyabakhona. Yikho abakwenza izapho. So lokho kwenzakale eManyikhalendi, hayi ubukhona bakuzamayo.
Yebo, kukazwakali kuhle ukuthi umlisa lo kahle kahle ube ngapi. Kodwa abezanu PF Chiroza bebesithi yini elimthumbileyo lizama ukuphindisela udaba lukamo Blessing Ali.
Ngamanga aluhlaza Joko. Nga singakhangela futhi emuva izathola ukuthi izanu PF kuyakuzama khonapha kobulawayo. Yathi kulelunga kulamalunga achaywe ngapi endaweni yendlube lobhengula kungamanga nanzelela ukuthi nangale ku eChidungwiza bathi ngabantu bethu kodwa baqale babopha obani ojob sikhala ubona abantu abahlala endaweni lapho okuthole khona isidumbu kabazange benjani bebotshe so kuhle kube sobala ukuthi izanu PF izama ukuthi isole iCCC yenza ukuthi iCCC isolwe ngabantu yenza ukuthi iCCC ibe libanda elibonakala lingcolile emehlweni abantu yikho abakuzamayo ukwenzela ukuthi nase besenza inhlala yenza yabo udlakela kube yinto eyamukelayo eyamukelwa ngabantu abaningi lamazwe abangaphandle bese besithi class we are protecting state security ukuthi sigcine umthetho weZimbabwe ukanti ke bona vele benza khona ukhana bakudayeleyo ukubulala abantu belizwe lethu.
Umnumzana Swithan Chiroza isikhulumeli se-TRIPC kobulawayo. Obona ngokwethulwa kwemibiko kuzanu PF umnumzana Tafadzwa Mugwadi utshele iStudio 7 ukuthi ubengenelisi ukukhuluma ngalolu daba ngoba ubengakezwa ngokutholakala kukaNicholas Maziyani ke. Amapolisa kobulawayo namuhla avimbe uhlelo lokufola esitaladeni obeluqoqwe ngamalunga eZipra ekhumbula owayengumholi wawo uJoshua Mqabuko Nkomo ngesizathu sokuthi abantu laba bebeqoke izikipa ezilithanga. Lumbala uluphawu njalo lweTRIPC kubika obathabile Masuku.
Amalunga ezipha abuthene esithombeni sikaNkomo enzikini yedolobho, kodwa amapholisa aphange atheleka engasadlanga nkotshana avimba lolu hlelo. Isikhulumeli seZipra, yona eyayilibutho lezaphu umnumzana Buster Willie Magwizi, uthi bayakusola kakhulu okwenziwe ngamapholisa.
Siqale sacela emapholiseni ilungele lokuba sibe lapho. Basibizele emahofisi nabo. Salungiselelwa kanye nokonke lezincwadi. Kodwa-ke namhlanje okusimangalisileyo ekuseni lokhu ngithi kungase siqalise ukusuka ngale babuya-ke bafike esimisa sokuqathaniswa labamhlanganiso ezigqoka i-tisheti zeyelo. Ngingakwazi ukuthi khona ukugqoka umbala olithanga kulicala na.
Amazwi kaMagwizi agcizelelwe ngunobhala jikelele weZipra umnumzana Petros Sibanda.
Ngemva kweminyaka engaba yi-23 akulalutho senzakala nje okunanzwa yena umdala wethu. Kodwa besibona kumaphephandaba kuthiwa umdala wethu Chibo Chitedza uRamatsatsi wayenza lokhu lalokhu ngesikhathi sempi yenkululeko. Saqoqa nje njengamaZipra kuthi asikeni silukhomanda in-chief wethu. Sasesilungisa ukuthi sizobuthana-ke namhlanje.
Umnumzana Patron Keta khutshwe ekhaya ilunga leZipra uthi ubezihlonipha umkhokheli wakhe ngendlela efaneleyo.
Ilizwe lelibona likhululekile bangaze beye bakhuluma bathini ubaba lo wasebenza kakhulu. Ube ngukhomanda wethu omkhulu isikhathi eside kakhulu. So ngaleso ngaleyo nto enjalo le nto wasenzela yona bazange belisikhwaba futhi.
Unkomo wabhubha mhlaka-1 Ntulikazi ngomnyaka ka-1999 okwazwisa abantu abaningi usizi ngenxa yobukhokheli bakhe obabubambanisa abantu engakhethi mhlobo. UZulu weZimbabwe ubambene emkhumbula izolo. Elinye njalo ilunga leZipra unkosikazi Disang Nare uthi ilanga leli bebelilindele.
All of a sudden sekubuye amapholisa sebesele ukuthi khona senza into yekho emthethweni ngoba sikhanyele senza i-demonstration plus sigqoke izikipa ze-TRIPC. But bona bayakwazi ukuthi vele from the word go ikhalayelo ikhala yezaphu ikhala yeZipra.
Akula muntu obotshiweyo embuthanini wanamhla. Imizamo yokuxhumana lamapholisa mayelana ngokuvimba umsebenzi lo yehlule ngoba beqondise imibuzo yonke kusikhulumeli sabo ebesingabambi ucingo. Nimele Studio 7 kobulawayo ngingobathabile Masuku.
Umongameli Emerson Mnangagwa uthi uhulumende uzaphathisa ngemali yokubhadalela umngcwabo kaMnumzana Charles Mutsekwa, yena obengumsekeli kamgcinisihlalo webandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora. Kumbiko awethu lenamuhla, uMnangagwa ududuze umdeni kaMtsekwa esithi labo kuhulumende lakuZanu PF bakhala ndawonye lawo. Wengeze wathi ilizwe lilahlekelwe lilunga lebandla eliphikisayo ebeliziphethe kuhle njalo liqakathekisa ukusebenzelana lokuphumelela kwelizwe. Umutsekwa waba ngomunye wabaphathintambo ababephethe ugatsha lwendaba zasekhaya ngesikhathi sikahulumende wenkazatho owabunjwa yiZanu PF leMDC ngo-2009. Ugatsha olubona ngokulondolozwa kwemvelo olwe-Environmental Management Agency solujezise abe-Agricultural Rural Development Authority i-ADA ngokubahlawulisa imali engange-120,000 Zimbabwe dollars phezu kwengozi yokufa kwezifuyo ezinathe amanzi ale chefu aphume eplazini le-ADA esigabeni sezwehamba emaphisa. Kodwa abanye bathi incane kakhulu limali. Kubika intathelezindaba yethu u-Albert Ncube.
Izakhamizi zamaphisa esiqokelazo zithi zidabukile kulandela ukufelwa zimbuzi ngomvulo uviki edluleyo. Imbuzi ezingamathumi amathathu lambili kanye lenkomo eyodwa zife ngemva kokuba kuvuze itanka lamanzi ebelile mvundiso yohlobo le-uria yagelezela emfuleni lapho kunoda khona izifuyo. Umnumzana Memba Ndlovu eyisakhamuzi emaphisa ngomunye wabona lumonakalo usenzakala.
Yendlela le okwenzakale ngayo bakithi kubuhlungu kakhulu, asikwazi ukuthi abantu bazaphephela ngaphi ngoba vele nxa ufelwe izifuyo ezingaka bakithi uyabufile babekubulele yingabomo le abayenzileyo nxa sithi siyakhangela.
Unkosazana Thakazelani Ncube yena ulahlekelwe izimbuzi esiziyagalombili.
Njengezakhamizi sabuthana sakhuluma le-ADA, i-ADA yabuya yakhulumisana kuhle labantu, akuzange kube lohluphe ekukhulunyisaneni. I-ADA yathembisa ukubana izabhadala, wavunyelwana ukuthi i-ADA izabhadala abantu imbuzi ngayinye ngayinye i-R1,000.
Uthi njengezakhamizi bebephatheke kubi ngalolu daba ngoba kungayisiko kwakuqala ukuthi lokho kwenzakale ada.
Ayiqali ukwenzakala mnyaka yonke ma bevuba imithi leyo kuba khona ukufa kwezifuyo kube nokungazwisisani. Ngakho-ke namhlanje sihlangane labo futhi abantu be-ada bezobhadala abantu izimali zabo besiyathenga izifuyo zabo. Alungisile lalapho okade kusenza khona umonakalo, bagebhile igodi lokuthi umuthi lo ma ugeleza ungene khona.
Umnumzana Samson Makurane oyisakhamuzi emafuko eKwanda South uthi izifuyo ezibalisa imbuzi kanye lenkomo zibalulekile ngoba kuyizo eziphilisa izakhamizi emaphandleni.
Ikakhulu abantu bangasebenziyo kumele ukuthi baphile ngezifuyo zona lezi ezinjengenkomo lembuzi.
Umqondisi ogatsha lukahulumende olubona ngokunakekela ezemvelo olwe-Environmental Management Agency EMA esabelweni sezansi emaNdebeleni umnumzana Disen Ndlovu uthi ada bayihlalise imali engange-120,000 RTGS njalo bayixwayisa ukuthi ithatha amanyathelo okuvikela umonakalo ofanayo. Kodwa olwela ukulondolozwa kwemvelo umnumzana Collins Pando wentepe uthi limali phansi lapho kuqathaniswa lomonakalo obekhona, kungakho kuyadingeka ukuthi abaphazamise zemvelo njenge-ADA bajeziswe kabuhlungu ukuze kwenqatshelwe ingozi ezifana lalezi.
ama fine wona lawa abawayenzisiwayo kumbe sababhadaliswayo mhlawumbe vele mancane ukuthi akubazwisi ubuhlungu ukuthi balokho bephinda bephinda laba bantu abalahlekelwe izimbuzi zabo sebelahlekelwe inotho yabo ebaphathisa ekuphileni kwabo kufanele ukuthi ama fine lawa aqiniswe kakhulu kumbe akhwezwe vele abe buhlungu ekubhadaleni kumbe abe nzima ukubhadala ukwenzela ukuthi amakampani amakhulu ahloniphe ilungile labantu lapha abasebenzela khona
Asenelisanga uxoxisana labe ada ngalolu daba. Ele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda ngingu-Albert Ncube.
Siyabonga jahalakithi siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa lo nkosazana noMathamsanqa Ndlovu. Ohlala eSouth Africa evela eSlovela eZimbabwe.
Into enkulu kakhulu lapha ikuthi sabona thina ukuthi khona ikhulukhulu ngezwa kokushona kukabhuti lowana waseDeep Sloot uElvis yakhe. Kwazoba lomunye futhi umsindo owaba khona ngasemaplazini. Sabe nomama begijima bebaleka. Isayini njengoba sesiyibonile ukuthi vele sokumoshakele. Thina omama sesizele silabantwana abaningi kakhulu la. Saqoqana singomama sathi into kuthiwa umntwana ongakhaliyo ufela embelekweni. Sathi kusasa bazosigxeka bathi why lingazange lisho uyabona. Yikho ke sase sesihlala phansi sathi hayi asithumeleni ebandla. Impendulo yasesha yaba khona. Nginawo ama audio awokuthi sile proof yokuthi sayibeka e-embassy sazogcina siyibeka kini ngakho Studio 7 ngoba vele ngiyayimameli Studio 7 sithese siqoqene singomama sabona ukuthi into libi ngathi into emelelwe umuntu wonke waseZimbabwe olapha eSouth Africa nga abantu bafuna ukuya ekhaya inkinga ke yasisiba yikuthi abantu kabalamaphepha okuhambisa iningi laba balamaphepha mina nginalo iphepha nginawo amapermit abo lawahluphayo lawa sikhulunywa ngawo kanti ke abangenamapermit babaningi kakhulu basemikhukhwini imikhukhu yonke engihleli khona lapha ejobeki ngingayibala kule mangolongolo kule makawusi kule thiwa yijampasi kukhona esamcelayo ukuthi asibhalele ngoba sagcina sisenza ethiwa yi-steering committee esiyabe sikuthetha nayo besilabanye baseSwaziland kanti ke oyedwa lo weseSwaziland uhambile uye ekhaya kodwa uyapromise ukuthi singambamba uzasixhumanisa labanye abathileyo laba abasenkingeni efanayo
ungasichasisela ukuthi kahle kahle okwehlulayo ukuthi abantu baphindele ekhaya kuyini
okufuna ukuthi abantu baphindele ekhaya abasasebenzi abanye abasakhona ukubhadala amarenti ukudla sokubiza ende lendaweni abahlezi kizo abanye bahlukumezekile in one way of or the other futhi angazi ukuthi nxa ngingalinika amanye ama-referrals ngingathini ngawo abasakhoni ngitho lokuthengisa ezitaradeni silayo omunye kugrupu yethu we-diaspora fees la izamtshela indaba yakhona abantu sebeze be-desperate in such a way that selefuna ukuhambisa abantwana emaphoyiseni weza abantu abanye sebengathi bagula ingqondo
yona i-embassy yathini
i-embassy very day sabanika yona udaba lolo basitshela ukuthi khona amabhasi amile akhona e-embassy into abayifunayo kuphela ukuthi ngibafowadele inamba yabantu abafuna ukuhamba as soon as ngifowade inamba yabantu abafuna ukuhamba bazowafowada amabhasi straight away ukuthi azothatha abantu fuma sasifoma igroup eyi-1 yagcwala sasifoma S2 yagcwala senze S3 yagcwala S4, 5 manje kade sesine S6 manje kwangena umuntu lapha egroupini ongathi umuntu lo ngowe yabona amasikazi enjalawa abaphotha phakathi kuwo Facebook labo Twitter bedinga izinto ezingathi ziyanika imali kusukela kungene lowo muntu azange sibe sisathola impendulo from i-embassy
abanengi bathi bazafika benzeni ekhaya
uyabona indaba oyikhuluma imnandi kakhulu ngoba abantu njengoba nasithethele amanamba kanye bese sibambene ukuthi into esesizifunde la siyofika sizisebenzisa emakhaya kade bethi okuzimali lokhu abalakho kungangcono bakubophele basike emakhaya baqale amabhizinisi njengoba mina ngize ngisebenza e-dry clean
ye lapha sikhuluma ngabantu abangaki
hayi baningi kakhulu baningi le namba ngeke ngiyi befuna ukuhamba nje ngento e-independent engenazombangazwe engenani ngoba bangathi bazofika bahlukumezeke. Angithi liyabona
abesifazana nawe kubaphatha njani lokho?
Ikreshi ibhadala ngenyanga ngenyanga, isikolo sona ngokwaso sibhadala laso ngenyanga ngenyanga, ngapha ngamarenti, ngapha ikudla, ngoba omunye lomunye uhlangana la hlangana lakho lapha khona, lo uhlangana lokuthi mhlawumbe emsebenzini sokuthiwa kufuneka ipermit nxa enganayo. Sethele ukusesengathi infect ukusetshenziswa kwakhona kungathi sokuyikugqilaza.
Labo abafuna ukuthumela uncedo bengalithola ngapi?
Thina siseJohannesburg. Ya, so ngu-0737-626273. Ngiyayiphinda njalo, ngu-0737-626273. Olo sizo nje ofuna ukungisiza lapha angangithola khona. Ngabonga kakhulu.
Leyo bekuyingxoxolo nkosazana noMathamsanqa Ndlovu, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, yena evela esilobela. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Sibonge uSithandekile. Siye kuhlelo eliphuma lendaba.
Ngali chona njani izulukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba, lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lesikhulumeli senhlanganiso yamatitshala afundisa emaphandleni eR2s kumbe iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Themba kuye Moyo. Sihlaziya udaba lokuthi kuyona le iviki eqala kusasa amatitshala athi azahamba ezikolo kabili nje ngeviki, kuyindlela yokutshengisela ukusola ukuphiwa imali encane kakhulu eholo labo. Okwakuqala, ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana Moyo, ngikubingelela.
Ngisakubona Chris Gande. Okwakuqala, isinqumo esithethwe yi-Athuzi asisikhangelelanga ukuba yisinqumo esincane, yisinqumo esikhulu, ngoba sizama ukukhangela indlela umnotho osuwe ngayo. Xa umuntu evuka ekuseni enakani ukunatitiye umuntu osebenzayo, lokuyipheka kasafuni ngoba kayelayo yokunathisa. Yethi nxa sikhangela impilo kuthiwa ngama-bread and butter issues, intengo ye-fuel, lanxa uhulumende izolo umthulisi muzwe etshela abantu amanga ngokuba bazayehlisa besebenzisa lokhu lalokhuyana, i-fuel isidula, ikakhulu e-public transport. Sikhule sikhangela ukuthi i-diesel yiyo ekade ibiza imali encane, but sibiza imali enkulu. Kumanje abadala balabantwana abalabantwana kumele babhale izimseki. U-grade 7 isakhamuzi sidinga $30 between now and 29 July. O-level kudingakala $24 per subject. Imali leyo ungayikhangela kabavumi ukuthi ibhadalwe nge-RTGS kumanje. Bathi imelele ukuyibhadala nge-RTGS uzoyibhadala phakathi laphakathi kwa 22 lo-29 July. Khonokuyana kuza kutshengisa ukuthi bayakwazi ukuthi kusiyafika lesi sikhathi i-RTGS kuyabe sokungama-billion, sokungama-trillion. Kusenziwa kuyini? Zonezi izinto okumele zenze umuntu nxa sikhuluma ngokuthi asihlaleni, asisebenzeni 2 days, 3 days umuntu ayedinga imali kwenye indawo. U-president uhlale kutsho ukuthi umuntu kangayi ukuyabhikitsha kaye kwenza imali. Ngasi yakwazi lapho eyenziwa khona imali, Chris. Ngasi vuka sonke sisiya lapho kwenziwa khona imali, siyeyenza imali. Pho asikwazi lapho kwenziwa khona imali? Thina sizabe sicelethu kuhulumeni ngayona le indlela, silandela isisekelo sombuso section 65.
Lona udaba lukamasaraure kungani libona ngani ayisilo daba olumele luthethwe emthethwandaba?
Udaba lukaObedi Masaraure lumgceke. UObedi Masaraure nxa kulobufakazi bokuthi wabulala umuntu ngo-2016, ubufakazi lobu bonke lobu kususela 2016, 2017, 2018 kuze kufika u-2022 bebungaphi? Ukubotshwa kukaObedi Mzukwana ebotshwa sakukhangela sakubona ukuthi ubotshwa ngoba kuyindlela yokuzama ukumisa umzabalazo wethu ebesilawo evike ephelileyo. UObedi ubotshwa esiya
zika ukuba ukhona hambe kulomuntu ongathe lecala elikhulu lokubulala umuntu ahambe bese yekhothe siyenkambeni esiya kuthi mina ngikhona wonke lokhu singakukhangela la ngendlela okukhulunywa ngayo ubufakazi kabo ubufakazi obukhona abalabo ukuthi uObed yitredinianist ubufakazi obukhona abalabo ukuthi uObed ulwela amalungelo ezisebenzi ubufakazi obukhona abalabo ikuthi uObed ulwela ukuba izisebenzi $3,540 yikho kuzambulalisela ejele.
Lo ke bekungumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yamatitshala afundisa emaphandleni e-Athus ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilani.
Siyabonga Chris, siziphethe ngodaba lokuzilibazisa. Sihamba loMaskandi usobancane ephethe amasingo akhe amabili. Umhlabeleli ezethula ngokugcweleyo.
Salibonani Dunga, ngiyabonga ukuthi lingemukele emsakazweni. Usobancane nguJosifati wakwaNdebele ePlumtree. Ngizalo ePlumtree kwaZimnyama. Umculo ngawuqala kudala mpela ngezikhathi zaboma 82-83 ukushaya nje isidinci into elalelwa ngumuntu elaleleka sasesiphazanyiswa kakhulu iziphithiphithi lezene zabakhona. Hayi ngama-ke ngasengihlalahlala ngaphinda futhi ngarekhoda ke ukubuya kwamegoli ngaboma-94 ngarekhoda ingoma kamasikanda. Vele ngicula ngisekhaya mina ngiyazishayela lesiginci rekhoda ngisekhaya. So lelana ngarekhoda 94 kwakusasengamakhasethi alizange laphuma kahle. Ngaphinda futhi ngo-98 lakhona kungamakhasethi. So kwazothi-ke manje ngaboma-2013 ngarekhoda elithi ngibaceba kuwe, eligoqela ingoma ethi ngibaceba kuwe, sihlupheka sonke, ngithule kanjani. Hhayi lalo lihambahambile kodwa-ke alizange lifike kakhulu emoyeni, liphelele nje ngapha ebantwini.
Usobancane ucela uxhaso kini balaleli. Nanku uthi sesiside isikhathi esemculweni kodwa amadlalati akhe engamukelwa kuhle, ikakhulu ngenxa yokuthi akadlalwa emsakazweni. Abangathanda ukuthenga umculo wakho bawuthola njani?
Ngiyatholakala kuWhatsApp number ethi 0023789033870. Ngiyatholakala ke lapho, okanye ma ufuna ukungifonela nje ngqo, ngiyatholakala ku 0023 78 511 9073. Yale uyabufona nje ngqo.
Abalandeli ke ubatshiyela wapha amazwi?
Ngiyabathembisa abalandeli ukuthi hayi ngokungahlangana imali idlala elipheleleyo mhlawumbe liyabelile ngoma eziyishumi bazolithola nje maduze. Hayi ngiyabathembisa abalandeli impela, ngibathembisa uju uju mpela uju lwey'nyosi, wona wabona iy'nyosi beyitapa. Yikho engibathembisa khona mpela abalandeli ukuthi hayi abahlale belindile azabuya amadlala ede apheleleyo.
Uphuma ke enkundleni usobancane ngale
khuluma nami.
Ucula ke kamnandi lapho usobancane esigqibela uhlelo lwethu. Kwanele yimi untungamili nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.